kaya katambi nde patejera matsunga ona mucheni kati necha nete kumira padombo tsvuku ona kuchengetedza nhaka yedu wete kumira padombo tsvuku ona kuchengetedza nhaka yedu
Baby.